kamani yalinonzi Big Money inoshandisa inonzi Bitcoin technology or blockchain technology. So kamani yakapiwa mbumo yekuti tinge tichitumira mari kumusha. Pari zvino tiri kutangisa nemuno muAmerica neku UK. Asi chinangwa chedu ndechekuti tipedzisire tave kunyika dzese dzeAfrica. Tine zvizvarwa zvekuZimbabwe zvatiri kudzidzisa basa iri. Ndova tichazoshandisa patinenge takuenda kune dzimwe nyika vakunotangisa makambani manowani ikoko and so forth.
Tatarisa zita vamakondera Bit mari vamwe vanobva vangozvishandura vachiita muna Bitcoin. Zvinodyidzana here Bitcoin nekambani Bitmax?
Well, in the sense yekuti we use Bitcoin technology or blockchain technology. Okay, but it's no one mukana wekuti nemamwe makambani atinoshanda nawo kana maida kuwana mabitcoin anogona kuti aanyirike awane. Pane makambani mamwe zvakaita na PayPal and so forth vanhu vaaccepta chi payment in bitcoins and so forth. Saka chitini chemunhu anenge akutosarudza kuti ndochi ndo chaari kuda. Asi isusu urongwa hwedu hukuru kunyanya ndoti kana iwe uri kuno kuAmerica uchida kutumira mari kumusha ngati tikutumira $100. Munhu kumusha anosvika achipiwa chi $100. Iwe kuno kuti anenge uchingobhadha ichi mafees akutumira chi ekutumira mari.